Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 5/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare rinoona nezvekugovewa kwenhaka riri kutarisirwa kusangana nemhuri yavaRobert Mugabe kuziya nyaya yenhaka yavakasiya. Mutemo unoona nezvemashandiro anoita makambani ari pasi pehurumende wePublic Entities Corporate Governance Act unoparurwa. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muri yevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nhasi iri kutarisirwa kuita musangano nevanoona nezvekugovera kwenhaka kudare repamusoro kana kuti Master of the High Court vaEldad Makoni kuti vazeye nyaya yenhaka yakasiwa nemufi. VaMugabe vanonzi havana kusiya vanyora pasi kuti vanoda kuti nhaka yavo kana kuti will igoverwe sei, asi vanonzi vakasiya dzimba, purazi nedzimwe nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nemari inosvika mamiriyoni gumi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta remhuri yavaMugabe vaTerence Hussein.
Musangano wacho unonzi edict meeting inoshedzwa naMaster kudare reHigh Court, anenge achida kuzivisa mhuri yemufi kuti ndozvamuchaita kugova property yake, and futi anenge achida kuapointa munhu anenge achiongorora zvinhu zvemufi anoexecuta pachirungu.
Saka ndianani vanopinda musangano wakadai?
Musangano imomo munopinda hama dzemufi, especially tingati mukadzi wavo nevana vavo.
Ko dzimwewo hama?
Dzimwe hama pamutemo havabvumidzwe kupiwa property yemufi, saka izwi ravo harinyanyo kuteererwa nedare, nekuti mutemo inotaura kuti hama iyi neiyi ndo vanofanirwa kupinda munyaya iyoyo.
Saka anozosarudzwa apa anenge ari kumhuri yavo iyoyi
Kongo.
Pane vamwe vanga vachiti zvakanzi ndo zvanga zviri zvinhu zvemufi, nhaka yaari kusiyira mhuri yake zvinenge zvishoma. Ii chokwadi here, zviri kufamba sei paurongo wacho?
Ameno kuti kana vachiti zvishoma vanenge vachirevei, ndo zvaanga anazvo and ndo zvaakwanisa kusiyira hama dzake. I think ukadai aikwanisa kupindura aiti ndo zvandaikwanisa. Mungandisoropodza kuti pamwe yanga isina kuwanda pando zvandaikwanisa kuita.
Vamwewo vari kuti ivo pada pane zvimwe zvanga zvakavigwa kunze uko zvasingakwanisi kudorongodza. Ichokwadi here ichi?
Ndonyaya yaigara ichingotaurwa, asi vaMugabe vakazvitaura vega kudhara kuti nyango mukakwanisa kuwana nyango tsono chai chai iri kuScotland kana kuAmerica, tora izvenyu. Vakatadza kuiwana tsono iyoyo. Aiwa, ndo zviripo zvakanyorwa pasi.
Panga pachitaurwawo zvimwe zvavainzi vanazvo mubepanhau reHerald ndezvechokwadi here, uye vakawana kupi magwaro aya?
Bepa iroro ndoinoendeswa kuMaster ichingozivisa Master kuti paita rufu ndo munhu afa, but munhu wacho anenge achinyora anenge achizivisa Master kuti kune mapropertis akadai akadai. Handinofungidzirawo kuti pamwe ndezvavo, ndo zvakaitika ipapo, asi munhu anonzi executor ndo achazoongorora zvinhu zvese, utaura kuti aiwa mapropertis acho aya zvikwere zvakaaya.
Gwedare muri yavamugabe vaTerence Hussein vanga vari panhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Gurukota rezvemari muzvina fundo Mutuli Nyuve nezuro vakaparura zviri pamutemo unoona nezvemashandiro anoita makambani ari pasi pehurumende wePublic Entities Corporate Governance Act. Bepanhau reHerald rinoti mutemo uyu wakasainwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gore rapera kuti uchitanga kushanda. Mutemo uyu unonzi unopa masimba kumapazi anenge aine makambani pasi pawo kuitira kuti atevere nekuona kuti ari kushanda zvakadii asi asingakanganisi mashandiro awo ekuve makambani anozvimirira. Mutemo uyu unonziwo unotarisisawo mashandiro evakuru vemakambani aya. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimiririra Dr. Charles Mutasa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mutemo uyu unogona kubatsira nekuti nyaya yeuori zvikuru makambani ehurumende idambudziko guru munyika.
Temimwe mitemo une zvaunobatsira asi dambudziko rinowanzoitika munyika medu nderokuti zvinenge zvakanyorwa nezvinoitwa ndozvinosiyana. Kunyangwe bumbiro chairo tine bumbiro rakanaka asi vanhu vanotatarika kuti riitwe zvarinofana kuitwa. Saka mutemo wawaita uyu unogona kubatsira nokuti nyaya yehuori nekurasikirwa nezvishandisirwa maparastatals mapublic enterprises idambudziko guru riri muZimbabwe, zvikuru sei nyaya dzecorruption dzinoitika mumapublic enterprises imomo kuti pamwe pacho panongopinda vanhu zvechizivano.
Tinoona kuti zvimwe zvinosungirwa nemutemo uyu ndezvekuti mapazi anenge akanangana nemaparastatawo iwayo anga achinyatsoona kuti maparastatawo ari kushanda zvakanaka here. Asi mashandiro anga achiita makambani ehurumende tinozoona kuti kana manga mapazi asinei nechekuita nekambani iyo tinozwa kuti anga achinokorawo kana kudyidzana nemakambani iyayo. Munoona zvichigadziriswa here izvi?
Zvinoda kuchinja maitirwo anoitwa zvinhu nehurumende nevari mumapato ari kutonga naZANU PF. Ukatarisa kambani yakaita seZupco ine kwayaifanira kuinge ichiendesa mari chitarisa kubva paindependence chaipo chaipo yanga ichishanda zvakanaka, asi unozoona kuti pamwe pacho mabhazi aingoenda kwaanoenda kumisangano hazvigadziriswi kuti mari dzakolektwa dzashanda here kuti dzimaintaine mabhazi yayo. Zvainetsa izvozvo munguva yatapfuura kubva paindependence kusvika kambani yatodonha pasi. Saka zvinogona kudaro kuti zvanyorwa zvakanaka, asiwo pakuzoti zvishandure zvinhu zvinoda kuchinja tsika nemaitiro evanhu vari muhurumende nemubato riri kutonga reZANU PF.
Vamwe vanochema kuti chiri kuuraya makambani ehurumende kupindira kwezvematongerwo enyika. Hazvizoonekwa here sezvimwe chete kana pachinge pazoitwa mitemo yakadai inenge ichinangana nemaparastata iwaya?
Hapana chinorambidza kupindira kunyangwe paine mutemo wakadaro, asi chinodikanwa wahunhu wachinja maitiro achinja anenge achidikanwa kune vatungamiriri vehurumende nevari kutonga vebato reZANU PF.
Zvamungataurawo pamusoro pemashandiro emakambani ehurumende zvamungada kuti zvivandudzwe, nokuti tinoona kuti vakawanda vaikurudzira kuti dai makambani aya aparazwa kana kutengeswa.
Chandingataura chikuru chekutanga ndechekuti panosarudzwa board rinotungamira parastatal rinoda kusarudzwa vanhu vane unyanzvi hwekuti parastatal kana kuti public enterprise iyoyo ienderere mberi pachinangwa chayo. Munoona imimi kuti nguva yapfuura kunana NRZ uko kuRailways kwaigona kusarudzwa kana munhu ari kuita zveufundisi kunzi ave mubhodhi iroro. Saka pamwe pacho maizoshaya kuti unyanzvi hwaari kuunza hunoita kuti zvienderere mberi chii. Saka matambudziko ebhodhi ndoo makuru ekuti kunosarudzwa munhu anenge ainewo zvaanoita zviri maenderano nezvematongerwo enyika pane kuti tisarudze munhu nekuda kwehunyanzvi hwake.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira Dr. Charles Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Hurumende inoti yave kupindira kuti mhuri dzinodarika zviuru makumi matatu dzakagariswa pane rimwe purazi remuruwa zviri kunze kwemutemo dziwanise mapepa edzimba. Mhuri idzi dzakagariswa papurazi iri nevemabatanidzwa inodyidzana nebato riri kutonga reZANU-PF. Mutori wedu wenhau Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvedzimba vaDaniel Garwe vakaudza Studio 7 kuti bazi ravo rave kupindira munyaya yevanhu vakagariswa papurazi reHofmore Estate riri muruwa iro rinozivikanwa nekunzi Solomio zviri kunze kwemutemo nevemibatanidzwa inodyidzana nebato reZANU-PF kuitira kuti vanhu vanodarika zviuru makumi matatu vasapwanyirwe dzimba dzavo. Vagari vemusolomio vave nemakore manomwe vachigara papurazi iri mushure mekutengeserwa mastendi zviri kunze kwemitemo nemishandira pamwe mishanu iyo isina mapepa anoratidza kuti ndivo varidzi venzvimbo yavakatengesera vagari ava. Mishandira pamwe iyi inoti Solomon Mujuru Housing Cooperative, Shingiriro Low Income Housing Trust, Vaduku pamwe netotonga. Vagarwe ava vakagadzwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera segurukota rebazi idzva iri vanoti hurumende yatora danho rekuti vanhu ava vasapwanyirwe dzimba dzavo.
Matambudziko anosangana nevanhu vapwanyirwa misha yavo munomu akawandisa nekuti inguva yechando pane vabereki vane vana vadiki vanoenda kuchikoro. Mune chembere neharahwa, mune mhuri dzakasiyana-siyana nezvirema chaizvo zviri mumisha. Saka vanhu vakapanyurwa dzimba vanosangana nematambudziko akaomarara asingaiti.
Vagarwe vanoti sehurumende vari kutorawo matanho ekuti vemushandira pamwe vakatengesera vanhu ava mastendi zvechitsotsi vasungwe. Vanoti sehurumende vaona zvakakodzera kuti vasapete maoko veruzhinji vachitambiswa chamutava nhava nemakoronyera anotengesera vanhu mastendi asiri avo. Sachigaro wesangano rinomirira vagari venzvimbo iyi reSolomio Residents Association vamiwadhikachere vanoti vari kutambira danho ratorwa nehurumende iri vachiti vave nenguva yakareba vachityira kuti vangangopwanyirwa dzimba dzavo nevaridzi vepurazi iri iro riri pasi pekambani inonzi Solomio Farms Private Limited.
Sevagari vemusolomio tiri kutambira nemaoko maviri zvataurwa nehurumende zvekuti varoda kuti nonora mudambudziko ratiinaro muno munzvimbo yeSolomio. Inzvimbo ine mhuri dzakati wandei zvokuti tikatarisa uwandu hwevanhu munomu ndofunga tinopfuura 25,000 to 30,000 vagari vemunomu vanosanganisira chembere neharahwa, vana vadiki, zvirema, madzimai.
Kambani yeSolomio Farms Private Limited yakaenda kumataredzi mhosva ikakwanisa kuwana mutongo wekuti vanhu vakagariswa mupurazi reSolomio vabviswe mupurazi iri, izvo zviri kupikiswa nevemushandira pamwe iyi kunyange hazvo vasina mapepa anoratidza kuti ndivo varidzi venzvimbo yavakatengesera vanhu mastendi. Magwaro ekumatare anoratidza kuti vemushandira pamwe ava vakatanga kugarisa vanhu papurazi iri muna 2013 uye kanzuro yeruwa yakatobuda pachena mumagwaro ekumatare aya kuti haina nechekuita nenzvimbo iyi sezvo Solomio iri nzvimbo ine muridzi wayo. Nyaya yechikiribiri papurazi iri yakabuda mubepanhau reThe Zimbabwean muna 2013 ichibata-bata zita revaimbova gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo, vaimbova gurukota rezveminda vaHebert Murerwa, vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu amai Petronella Kagonye pamwe nemukoma wemushakabvu Solomon Mujuru vaJoe Mujuru. Amai Kagonye vanoti havana kana kobiri remunhu mumwe chete zvake ravakadya papurazi iri vachiti vemushandira pamwe ndivo vakadya mari vachitengesera vanhu mastendi. Nekune rumwe rutivi vamurerwa vakatiwo tigozovafonera asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Hatina kukwanisa kutaura navachombo navajoo Mujuru kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kupinda. Ndakamirira Studio 7 kuruwa. Dini Thomas chiri pasi.
Tombotarisa zviri mapepa nhau anhasi. Muherald Munenyai noti miri we noten paramende vachamba mliswa vabviswa mukomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa vachipomerwa mhosva yokukumbira choko muhomwe che$400,000 kubva kune umwe muzvina bhizimisi. MuNewsday mune nyaya pamusoro pekukwira kwaita mutengo weropa rinopiwa vanhu muzvipatara uyo unonzi wakasvika pa $2,160 kutanga musi wa 1 zvita. Daily News rinoti vanhu vazhinji vakashatiriswa kudzwa kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakange vane mamiriyoni 10 emadhora, dzimba nemotikari zhinji vanhu vachitambura munyika. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vatitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ya, ini ndiri kuona hangu sokuti dai tatengesa Zimbabwe yacho tatsvaka chirongwa unoida murongwa akanga ane ribillionaire nekuti isu vanhu vatema takona kutungamirira sisu chaona ED takona kuitungamirira zvokuti hazvibetseri kana uchiona madokta nevanhu vasi vanenge vanoshanda vachitambura zvakadai somukati menyika yavo utarire ufumi kune nyika yedu wakanyanya. Hakuna nyika inoufumisa nyika yedu, asi inotambura nekuda kwekuti vanhu vanoda kuba kava kwanisa kuwana kana unoida zvakanyanya vakavia kari akati unoida tomutengesera nyika tobirati tongo yedu nekuti hazvibetseri. Haritambura muno muzimbabwe muno aiyai zvinozokauma Christmas to vana vanohlei zvakatiomera dai atengesewo Zimbabwe yavanoonoita kana billionaire oida kana kubva kuamerica titengese yedu kazvo vachiona tanga pichamisa haritomisa tonge tatenda.
Hey, makadi zvenyu vasamarari veStudio 7 nemateereri veStudio 7. Ndine mubvunzo zvangu kuhurumende yedu yemuno muZimbabwe. Kudai vakuru vedu vanoenda kunorapwa kunze ava vaizonowanawo madhokuta ari pastrike vaisvika vachirapwa here kana kuti taizovaona vari vapenyu here zvatiri kuvaona vari nhasi? Zvino kuno kuZimbabwe vari kutodzinga madhokuta acho, isusu torapwawo nani? Tingagonawo here kuenda kunana China kunorapiwa? Vakura vadee vangotinzwirawo ngono, vatinzwira tsitsi. Tagonawo kuti vadzose madoctors edu vavapiwo zvikwaniriso zvacho zvavari kuda. Hapana nyika ingagona kurarama tisina madhokotera. Dai matinzwisisawo ipapo. Haini ndini zvangu makamba ndiri pano pachembada apa.
Vanhu vezanu vaperwa. Ndinokumbira kuti munzwe mashoko angu. Vanhu vezanu vaperwa. Tinokumbira kuti zvinhu zvinake muZimbabwe. Rodhi nzira dzese dzaparara. Ndini chatofa ndiri patembisa, asi tinokumbira kuti munangagwa mukorokoza. Korokoza harina parinogadzirisa, ruto paza rudi kutochera. Saka hapana patingamboti munangagwa achagadzirisa. Mutori mwewe zvakatomunetsa, munhu uya ngaatoritaya asatoenda kujera. Saenda kujera uya.
Mangwanani akanaka paStudio 7. Aiti inini ndinoitwa hangu Chipadangu, ndiri mugare womuno muHarare umu, ndiri mutereri mukuru sitereki weStudio 7. Ndinewe nyaya mbiri dzandoda kumbotaurawo panapa. Nhasi ndandiri muguta zvangu raHarare ndichiona machiremba vachiratidzira. Saka ndafunga kuti inini dai mapurisa edu emuZimbabwe munomu achiita kuti munhu wese anenge ada kudemonstrata, anenge ada kuratidzira, vachivachengetedza sekuvachengetedza kwanga vachiitawo madhokuta, handai nyika yedu yakanaka. Asi unovati mapurisa aya chiinozoitika kuti vasazokwanisa kuchengetedzwa vamwe fanika veMDC. Ndobona kuti pane kusarura ipapo. Saka ndoda kuzivisa vana mukuru wemapurisa vamatanga kuti ndozvaona panenge vaita sefanika zvaitwa nhasi kuti demonstration peace mapurisa akada vachengetedza. Saka vanodi kungochengetedzawo sekuchengetedza kwavaitawo vana chiremba. Ndochekutanga icho. Chechipiri, munoona paya painzi na vachiwenga vachiti handiri kuda kubvisa makoronyera mbavha dzakakombedza ZANU-PF. Saka mungatere makabvisa makoronyera nemambira zvaita izvizvi nai vaprivha vice president. Tasai bone moda sai zvakamira kata zvinhu munyika zvaimujeme izvizvi. Fio yete iri kunetsa. Magiza ari kunetsa. Mvura iri kunetsa. Chikafu yacho iri kunetsa kuti uyu. Transport iri kudhura muzvipatara munavana chiremba. Zvinenge aita nyika iri nayo komana nemambira zvakaita izvizvi.
Taomerwa pano pa South Africa. Fanike inini ndiri kutochema chaiko misodzi kuti vakomana yafika holiday vana ndakasiya yave nguva yareba kumusha. Ndinoda kuti ndiende ndinoona mhuri yangu holiday. Toenda sei? Hakuna kana chikafu. Hakuna kana chikafu kubvira pane South segore rino zvakandomera isu vanhu vari kuno South Africa. Tiri kutenga ne South chayo inovafa zvatanga tisingamboitewo makore ese. Economic yedu yaitawo zvakanaka. Tatambura isusu vana veZimbabwe tiri muno muSouth Africa. Tatambura isu vedu venga vatinzwirewo tsitsi vakutungamirirawo kana vachitinzwawo. Vasati kuuya kuno South Africa tiri kutambura vedu we. Gore rino zvatiomera. Ndichazonoona mhuri yangu rinhiko nokuti kutumira kwachona. Vakomana nehupfu chaiwo segore rino tikutengera hupfu sauti kumusha zuva rapisa hakuna kana chikafu. Ndiri kuno kuJoburg vana mukoma Jonga vana mukoma Tanonoka Wande veduwe tatambura isu ndini Febi ndiri kuno muJohannesburg.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Kekutanga mumakore anopfuura makumi maviri, America ichaendesa mumiririro wayo kuSudan, ukuwo Sudan ichaendesa mumiririro wayo kuAmerica. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo, apo mutungamiriri weSudan vaAbdallah Hamdok vari pakushanya kuAmerica kekutanga. Mutungamiriri weIran vaHassan Rouhani vataura kuti vanhu vakasungwa vachiratidzira pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari vasvinungurwe kana vakange vasina zvombo sezvo vakange vachida kuzivisa zvinovanetsa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reparamende yeAmerica rinoona nezvemutemo kana kuti Judiciary Committee nezuro rakashedza vana muzvinafundo vezvemutemo kuti vazopa humbowo pamusoro pemhosva dziri kupomerwa mutungamiriri wenyika vaDonald Trump. Tabata mugari weWashington DC vaFrank Guni kuti vatiudze zvaitika uye kuti nyaya iyi yasvika papi uye kuti yatarisa kupi kubva pano.
Iye zvino izvi nyaya yeimpeachment kana kuti kutongwa kwavaTrump vachitarisirwa mhosva dzavari kunenerwa pasvika nyaya yekuti pachiona vanoongorora zvemutemo komiti yedare revamiriri vevanhu kana kuti yeparamende kuno yeJudiciary Committee inoona nezvemutemo ndiyo yatanga kuchinzwa vana mazvikokota vemutemo. Pazuva ranhasi vadeedza vana mazvikokota vana vanobva kuzvikoro zvinodzidzisa nyaya dzemutemo zvakasiyana siyana kuti vauye kuzopindura mibvunzo yatingati miviri kana mitatu.
Mibvunzo yacho ndeipi?
Mubvunzo wokutanga wanga uri wekuti vatsanangurire vana veAmerica jikerere rese kuti vazvinzwe kuti chii chinoita kuti president aitwe impeached kana kuti mhosva dzeimpeachment ndedzipi dzatinoziva kuti mhosva idzodzo inhatu dzakanyorwa mumutemo. Yokutanga imhosva yetreason kana kuti yokutengesa nyika kune vavengi veAmerica. Yechipiri imhosva yebribery kana kuti yecorruption yokuita zveuori. Yechitatu ndoanonzi mahigh crimes kuda kuti mhosva dzimwe dzemhando dzepamusoro-soro dzinoita kuti demokrasi kana kutonga kwejekerere kwemuno muAmerica kusafambe zvakanaka zvichibva nekuti mutungamiriri wenyika anenge ashandisa masimba yehofisi yake kuita zvinoita kuti iye abenefite zvisinga benefite nyika kana kuti pachirungu zvinonzi zvinoita deprive democracy nemaamericans zvichibenefita munhu one chete. Saka ndoo zvanga zvichiongororwa pari nhasi.
Chii chaitika mubvunzurudzo dzanhasi?
Komiti yejudiciary yanga ichinzwa kuna vana mazvikokota. Taona kuti mademocrats vaunza vana mazvikokota vatatu, marepublicans vakaunza vatatu. Asi chanakidza ndechekuti vese vari vana, kunyange zvavo umwe anga akamirira marepublicans. Tikatarira muhuwandu mezvavataura, vese vari kuwirirana kuti aiwa vatrambu pane zvavakakanganisa pamutemo chaizvo. Uye vafundisi ava vana mazvikokota vemutemo vana muzvinafundo ava vanga vachitaura zvakare kuti hazvina basa kuti vatrambu vakazoita zvavaida kuti zviitike here kana kuti kwete. Vari kuti iyoyo nyaya yekuti vakamboedza kuda kugurisira kana kuda kushandisa masimba ehofisi yavo zviri kunze kwemutemo, iyo inonzi intent pachirungu. Ndoo yavari kutarisa, vari kunoti vamwe vatrambu vane mhosva. Izvi zvabva mukuti komiti yakatanga kuongorora nyaya yeintelligence yakanga yataura kuti tiri kuona kuti vatrambu vane mhosva dzavakapara. Saka imimi vanoona nezvemutemo chionai kuti pamutemo chaipo tiri korekti here kana kuti takaona zvakanaka here. Zvataona zvabuda muurongwa hwanhasi ndezvekuti aiwa vana mazvikokota vemutemo nejudiciary committee iri kuenderana necommittee yeintelligence kuti yevatrambu vakakanganisa.
Zvino kubva panapa nyaya iyi yonanga kupi?
Kubva pano zvakuenda pamberi ndezvekuti kana judiciary committee sezvataona izvi tichanyorawo gwaro rayo kana kuti ripoti rayo rinotaura kuti hongu vatrambu vakakanganisa mutemo pakati nepakati nepakati, zvozokonzera kuti dare revabiriri vanhu kana kuti paramende yekuno vogara pasi vovhota. Kana vavhota vachiturira ripoti iyoyo yoenda kusenate. Kusenate ndoo kunotongwa mutungamiriri wenyika. Mutungamiriri wenyika haatongwe nedare repasi kana kuti Congress, anotongwa nesenate dare repamusoro. Ikoko kana ripoti iyoyo yasvika ikoko, vachaongororawo zvakare vogara pasi vozeya vozovhota kuti vatrambu vobviswa muhofisi here kana kuti kwete. Asi tikapindura nyaya iyi tichitarisa nezvematengero enyika, tinoona sokuti kana nyaya yazokwira yaendeswa kusenate, mukana wekuti vatrambu vabviswe pachigaro mushoma, nekuti kusenate kwakazara marepublicans vanova vebato ravatrambu.
Vafrank Guni vachitaura vari muwashington dc nestudio 7. Tarisa zvanga zviri munhau. Dare rinoona nezvekugoverwa kwenhaka riri kutarisirwa kusangana nemhuri yava Robert Mugabe kuzeya nyaya yenhaka yavakasiya. Mutemo unoona nezvemashandiro anoita makambani ari pasi pehurumende wePublic Entities Corporate Governance Act unoparurwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Washington DC, ndinoti mosara zvakanaka.